muhlangano wedu wafamba zvakanaka nokuti sekuru vakariga mombe kana kuti muri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvimba vakasungisa muroora nokuti pakashaya muchapabhuta kaisa musarapa vana vanove baba Joni Masese. Baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare uye sikuru vastoba ekariga mombe havana ruzivo zvakare rwekuti muroora akaendeswa kumatare. Saka ndozvinhu zvatanga tichitsanangurirana kuti nzwisisane kuti zvakamira sei nokuti mambo zvimba pajajimendi yavakapa yekuti panodiwa mombe 5 mombe 5 dzakatonyorwa famu rafoma president rekumazoe kuti ndokwadzinofanirwa kubva. Saka mubvunzo wedu semhuri kana kuti dare rekwakariga mombe tanga tichibvunzana kuti dzinogodiwa sei kupurazi rekwakariga mombe isu takarambidzwa kuenda kudare racho kunonzwa kuti nhau yachona yanga yakamira sei.
Saka semhuri yekwakariga mombe mabuda nezvisungo zvipi pamusangano wamaita nhasi?
Isusu tawirirana kuti sekutaura kwandakaita pakutanga kuti mhuri yekwakariga mombe tisu tine huchidziva kana kuti pamunozwa kuchinzi kuna mambo chidziva, mambo chidziva vanobva kumhuri yekwakariga mombe vapiwa ushe kudaro isusu tina sadunhu kana kuti headman kariga mombe vari mumhuri medu kwavati ivo vanoenda vanogara pasi navazvimba kuti ini ndakanzwa dzangu venhau kuti adzimai vei vapiwa mutongo wemombe shanu kuti sei vamugabe vakavigwa kwazvimba. Saka ndopatinoda kuti tinzwisise kuti ivo vashati kudii nokuti tikatanga tataura kuti vazvimba vati zvakati isu tisina kuenda kunozumana navo semhuri taona zvisina kutijekera asi kuti tinofanira kugara pasi tonzwisisa kubva kwavari ivo mbune vachitaura kuti no ndinondakapa jajimendi iyoyo ndakaipa nekuda kwezvikonzero isu tovabvunzawo futi kuti maitonga sei imwe musha muine varume varimo kana muine varidzi vemusha wekwakariga mombe.
Imi semhuri muri kuronga kunoona ishe zvimba sarini?
Isusu tanga tichifungidzira kuti tinogona kuenda mangwana chaiye kuti tinovaona vazvimba titaure navo.
Makore esaya vamugabe vachiri upenyu hukama hwenyu hwanga hwakamira sei naishe zvimba?
Isusu naishe zvimba dzimba dzedu kana kuti tsaka dzekwazvimba dzinogara kuzvimba imbiri asi dziri dzimba nhatu nokuti kunotichambara deperera nachidziva isusu tiri mhuri yekwachidziva mambo zvimba vanobva kwabeperere. Asi ndakazoshamisika kunzwa kuti vari kuti ivo vakatema rukaho kuhirosieka rwavamugabe pamhuri dzedu isusu vekwachidziva tine zvimiririra tiri mhuri yekwakariga mombe toga isusu tikaita marufu edu anoitwa yekwakariga mombe vekwabeperere vakaita rufu rwavo vanoita zvekwabeperere ikoko. Saka kuti tinyeperane kana kuti vabude mumapepa vachiti gushungo clan yakatema rukaho rwavamugabe kuheros acre inhema idzodzo nokuti baba vasara chete vavamugabe ndivastoba kariga mombe ndo baba varipo ndo vakatema rukaho kwakutama uye pamwe pana anichida kuti ndigadzirise ndepekuti vamugabe vari kunzi vakavigwa mumba havana kuvigwa mumba vamugabe vakavigwa pakotiyadhi kana kuti gadheni ndobva takavaviga ipapo uye takanzwa futi kuti hakutina kuita nyaradzo takaita nyaradzo semhuri yekwakariga mombe tikagova nhumbi dzavamugabe ieni wacho ndikutotaura ndine masutu andiinawo ini andakapiwa ababa handinotori navo mumba izvozvo. Saka handizivi kuti mhuri yekwavazvimba vaida kuti vagoverwe hembe dzavamugabe pachii ivo vasiri mhuri yekwakariga mombe kana kuti vasiri mhuri yekwachidziva nokuti ndivo vari kuzvitungamidza sitereki pamberi kuti vamugabe havana kuvigwa zvakanaka isu atina mwuri ya kwa beperele ya tepele la mashure utiari kwa sei isu zine ituwa ni mwuri ya kwa Karigamombe isitunga mirirwa na sekuru wa stopa Karigamombe chete
ko iye murora wekwa Mugabe anova amai Grace Mugabe vari kutora sei zuri kuitika isu
amai Grace Mugabe chakatowe chishia miso kwa wari kuti iyo wakanga wari pangua yegu chema mwuri wavo kana kuti kuchema mwe wavo urongwa wese urufu wakanga uchitungamirirwa nemhuri yekwa Karigamombe mukatarisa tine tsamba yakanyorwa na Vanick Mangwana vachiti hurumende yeZimbabwe iri kutsigira kuvigwa kwa former president vaMugabe asi rufu ruchitungamirirwa nemhuri yekwa Mugabe vaMugabe vachanovigwa kwaZimbabwe zvichinyorwa na permanent secretary Vanick Mangwana kureva kuti even president vakanga vachizviziva kuti tawirirana semhuri kuti vaMugabe vanonovigwa kwaZimbabwe iko zvinezvi pane makore maviri chiri kundishamisa kuti makore maviri vaZimbabwe vakambenge vaenda kunze kwenyika here vakazodzoka svondo rapera kuti vati aiwa ndasvika munyika maZimbabwe maita chishamiso chekuti vaMugabe vakavigwa kwaZimbabwe ivo vaitoripo barufu ende pamainzwa pese pachinzi madzishe kwaZimbabwe ati madzishe kwaZimbabwe ati madzishe acho aisanganisa ivo vaZimbabwe vacho